akangofa ukavawo chimutenge taime remekedzo rwamai vanangofa ukavare zvase
Siva ndava na varukisa.
shonga nyika muchi uya kwaetsa imi muzina mari mugore ndakatwa sei bosi stole muchi uya kwaetsa imi muzina mari mugore ndakatwa sei bosi matumbura muchi uya kwaetsa apa makatanga.